Mangwanani akanaka tereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mvura zhinji, meni nemhepo zvinonzi zvauraya vana vechikoro vashanu munyika kusvika pari zvino. Chirwere chemanyoka etyphoid chinofungidzirwa kuve chabata dzimwe nzvimbo muguta reHarare. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 muWashington DC. Vana vechikoro vashanu vanonzi vafa kusvika pari zvino nekuda kwekunaya zvakanyanya kwemvura ine mheni uye kuvhuvhuta kwemhepo munzvimbo dzakasiyana siyana. Vana gumi vakarohwa nemheni kuChimanimani nekuGoromonzi. Pavana vakarohwa nemheni ava, nezuro sangano reCivic Protection Unit rakazivisa kuti vana vatatu veparusike primary kuGoromonzi vange vafa, mumwe chete wavo akakuvara. Vana vaviri vanofungidzirwawo kuti vakayeredzwa nemvura kuMatebeleland. Pakomba Primary School kuLupane pakafa mwana mumwe chete mushure mekudonherwa nezvinhu painaya mvura. Umwe anonzi akayeredzwa nemvura paSwazi Primary kuUmzingwani. Vamwe varume vaviri vakafa vakagara mukombi kuMbare nemusi wemuvhuro mushure mekudonherwa nemuti. Zvikoro zvizhinji, migwagwa nezvimwe zvivakwa zvaparadzwavo nemvura iyi. Sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti panoda kuti paungwe homwe yokubatsira zvikoro zviri kumaruva kuti zvisimukire kuti zvisava njodzi kuvana. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vaKeni Matema sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Blessing Zulu West Studio 7, abata mtungamiri we ATUS ba Obet.
Ifare nyayambiri dziripo zvekuti infrastructure yedu yekumaruwa haina kugadzirika zvakanaka zvichitarisa kuti dzimwe nzvimbo hakuna mabridge emwana akafira kuSlovela, hakuna bridge rinenge riri kure kuti vanhu vafambe rakanaka. Kungoti kana kwanaya itori risk kuti unzi uri kufamba. Tichitarisa nyaya yekuchilonga kutireza hakuna ATA5s. Asi inzvimbo dzekuti hadzichatosvikie nekuti mvura yangonaya nekuti dzakangosiwa dzine matambudziko pakaitika sekozi yakaita mwaka wapfuura. Saka pane nyaya mbiri yeinfrastructure yagara iri kumaruwa iri kusina ari kuita hanya nayo yakaramiwa. Vanhu vari kungosimudzira infrastructure yekwavanogara ivo kana vari vatungamiriri venyika kana vari maminista nezvinhu. Chechipiri manyaya emarealitieswo enyaya yekuchinja kweclimate yeclimate change ari kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka tikuona kuti hurumende ngaisimudzire infrastructure yekumaruwa tisavasiye vanhu vari kumaruwa sevanhu vasina basa. Vanhu vongonzi vari kuperiferi tichidya zvose zvavanoshanda tiri kuno kuHarare kana vari mafodya dzavo vodyiwa kuHarare nemari yavo yavana maprofit ese vodyiwa nevashomashoma vari muHarare. Tinodzoka pabonzo rimwe ratinoti rakataurwa navanzi ramasanga pavakaita ripoti yavo kuti kana zviri zvezvikoro kwatiri kuona kuri kupararawo midhuri havasi vanhu vekuti vari kufa nemidhuri iri kuparara. Ngatimbosetei fund yatinoti Education Equalization Fund yombosimudzawo infrastructure yemuzvikoro zvedu. Titsvagawo zvedzimwe nzira dzekusimudza infrastructure yemumarural areas ese. Asi dambudziko rizhinji hombe rimwe riripo reclimate change toita kuti vadzidzi vawane ruzivo rwakanyanya rwekuchinja kweclimate kuti vadzidzise nharaunda dzavanogara nekutoziva kuti mudzidzie munhu anotozikamwa kunzi zveneintelectual mucommunity yega yega yawasvika iro kanga waenda kupi zvako.
Tichitarisawo iwo matambudziko ekuti vana vari kuenda kuchikoro varairidzi vari kuramwa mabasa, zvinenge zvichifamba sei panga pasingaite here kuti dzimwe nguva varayiridzi ndo vanozoperekedzawo vamwe vana ava kubira rwizi nezvimwe zvakadaro
honguva togara tichikurudzira vabereki kuti vana kana kusina varayiridzi ngavagare kumba nekuti murayiridzi ndiye munhu wega aamubereki kana mubereki womwe asikwa biological parent asipo saka zvinotoa tichikurudzira vabereki kuti aiwa mwana uyu hakuna chiri kuitwa kuchikoro musamutumire kuchikoro kuchikoro vari kuswera vachitamba magame akasiyana siyana hakuna chimwe chiri kudzidzwa chiriko vana ngavagare kumba muchivachengetedza zvakanaka muchivatumawo mabasa kusvikira tasvika nguva yekuti hurumende yaa kuti varayiridzi vevana vanoda kuti vabhadharwe kana vatanga kubhadharwa variko toona kuti murayiridzi tinoziva isusu tichiondaisa pakuti kukurosesa vana mabridge chaivo tichi anenge aripo achiti iwemira iwepinda kwidza vana makombi chaiko tichi anenge aripo
zvemu zvamuri kusimudza zvokuti paumbwe homwe yekubatsira zvikoro zviri kumaruwa makambotaura here nehurumende nezvenyaya iyoyi
tanguri tataura nehurumende patakaitwa nyaya yekuvarurwa nyaya yekuti tinzwe vanzwe mazwi evanhu panyaya yeeducation act amendment kuti maamendments anoda kuitwa kuti education act yedu ikuri isimudzirwe kuti ive nani takaenda tichizivisa kuti ngatigadzirisei tichitora zviri kusouth africa vane education act inodadisa yekuti vanototaura kuti chikoro chii chinonzi chikoro zvinove zvinhu zvatisina muzimbabwe kukatarisa education act yekusouth africa ye1996 vanototaura kuti chikoro chinofanira kunge chiine library chikoro chinofanira kunge chiine laboratory chikoro chinofanira kunge chiine mudhuri unokuchikomberedza muzimbabwe hamuna definition yekuti chikoro chii saka tiri kuti tikatangira pakudefina kuti chinonzi chikoro chii mueducation act nyaya yeeducation equalization fund homwe yekusumudzira midhuri yekumaruwa nemainfrastructure yekumaruwa homwe iyoyo inozopinda pakuti zvamazoti hazvisati zvave zvikoro izvi tozviita sei kuti zvisumudzirwe zvienderane nezvimwewo zvikoro saka chekutanga titi isusu muact yeeducation ngazvimbonyorwa kunzi chinhu chinonzi chikoro chii hatingati vana vanodzidzira pasi pemuti vachinzi vari kuchikoro asi kuine vamwe vavo vari kutodzidzira vaine air condition vava vachitodzidza vaine tap water ivo vachiti kana vakuda kuenda kuchimbuzi vanomhanya musango hachisati chaa chikoro ngachimbochange chachikilasi takaenda kudare reparamendi tikavazivisa tikavatsanangurira muono wedu tichiti zimbabwe ngaive neprofile yezvikoro nenzvimbo dziri kudzidzira vanhu zvisiri zvikoro
mutungamiriri wesangano reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vanga vari parunare muharare nestudio 7 muunganidzwa wemasangano asiri mune zvematongerwo enyika wenational convergence platform ncp unotarisirwa kuparurwa musi wa13 zvita chinangwa chavo chiri chekusanganisa vanhu vemasangano asinei nezvematongerwo enyika kuti vakwanise kutaurirana chinangwa chiri chekubuda nezwi rimwe chete pakukurudzira nhaurirano munyika mutauriri wesangano iri Bishop Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti hapana chachinja pazvinangwa zvekuti paitwe nhaurirano munyika
hapana chashanduka vahwande chiripo ndechekuti pane mapoka akawanda asingaiti zvematongego enyika anga achiidza kufambisa nhaurirano dzakasiyana-siyana zvino masangano iwavo akabvumirana kuti zvakakosha kuti ivo vave neplatifomu imwe chete yavanosangana vachibvumirana kuti vanoona sei pfungwa yenhaurirano iyi uyezve kuti vangashanda pamwe chete sei kuti vapfuudzire mberi inyaya iyi yenhaurirano
mamwe mapoka amuri kutaura amuri kushanda nawo anotii uye pane chachinja here maererano nezvamuri kuvavarira
vavariro yetafura iyi kana kuti yatingati national convergence platform iyi ndeyekuti vanhu vazhinji vanoona kuti nhaurirano ndiyo mhinduro kumatambudziko akatarisana nenyika vafunga kuti ivo vanofanira kunge vachinzwisisana kuti nhaurirano idzi dzinofanira kunge dzakamira sei saka vafunga kuti vatange vagadzira platform iyoyi vagokwanisa kuva nepfungwa dzakafanana kuti singwi ye dialogues iwawa ndeipi uyezve kuti kana panotanga kuita naurirano idzi iwo vagoti ndezvipi zvavanofunga kuti zvakakosha kuti vangauyisa uyezve vangazviita sei vari pamwe chete. Saka maonero asati achinja, asi chashanduka ndechekuti vanhu vazhinji vanga vachisunda nyaya dzenhaurirano vanoda kuti vazviite vari pamwe chete. Wande
mutauriri weZimbabwe Heads of Christian Denominations of Zimbabwe, Bishop Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Kanzuru yeguta reHarare inoti iri kuongorora mashoko ekuti dzimwe nzvimbo dzeguta iri dzinogona kunge dzabatwa nedambudziko rechirwere chemanyoka etyphoid, zvichitevera mashoko ekuti vanhu vanodarika zana mumusha weTeen World South vanogona kunge vabatwa nechirwere ichi. Sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rakaburitsa gwaro rinoti vanhu ava vanogona kunge vakanwa mvura yakabva mune chimwe chibhorani chingadai chakapindwa netsvina. Ngati nzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi pamusoro penyaya iyi.
Tinotenda ndoda kutenda ivo veHarare Residence Trust nekuramba vachitibatsira pamasurveillance issues yedu yekuti tikwanise kuwana kana paine zvirwere tinokurumidza kuzvinonga uyezve tokurumidza kuita institute maresponse ari appropriate. Time yatiri inei inguva yekuti mvura yakutanga kuda kunaya, inguva yekuti kune dzimwe dzinhu kwatombonaya. Tsvina yose yanga irwa yanga iri inenge yakukukurwa ichienda mumasources emvura inoshandiswa nevanhu for domestic purposes. Kana kwakune kumwe kwakaoma kukanaya zvese zvopinda matsime zvese zvopinda kana matsime aya asina kuprotect. Zvekuti nguva ino hazvitishamisi kuti tione manyoka achiwanda, hazvitishamisi kuti tione even zvirwere zvakaita sana typhoid izvozvo, hazvitishamisi kuti kuda dzimwe nguva tinogona kutoita cholera nekuti ndiyo nguva yacho yemene. Pari zvino masituation atinenge tichatisa kunana maworst of suburbs, iko kunana Teen World, kunana Budiriro, Glenview, Rujeko, tinenge tichitoita surveillance yedu iri pamusorosoro tichitarisira kuti panogona zvishuwa kuita dambudziko remenyoka.
Sekanzuru, mune ruzivo here nezviri kuitika ikoko?
Iko zvino hatisati takwanisa kukonfema kuti tine typhoid, asi tinenge tichinzwa kuti apo pane mhuri yarwara, apo pane mhuri yakati, totumira vanhu totora maspecimen toendesa kulaboratory tinoti iyi haisi typhoid, hangori manyoka chete, iyoyo food poisoning iyoyo inenge. Saka pari zvino kutima hatisa kuti patakatumira vanhu tikaendesa kulaboratory, kulaboratory vari kuti haisi typhoid. Takawana one case of a 40-year-old woman agari kumbare but yakanhingwa pastudy yatikuita yekuti takamboita vaccination yegore rapera, takaita vaccination early this year, vaccination yetyphoid chianza inonzi typhoid conjugate vaccine. Iyi vaccine yangu fanana chero nevaccine inoti munhu kunyange zvazvo ukanwa kana ukamedza salmonella asi muviri wako hauchaita chirwere chetyphoid nekuti wakavaccinate. So tine urongwa hwekuti tiriongorora kwese kwakaitwa vaccination program iyoyo tiona kuti kana paine munhu aita masymptoms etyphoid angadaro iri typhoid here uyezve akavaccinatwa. Saka ndo patakaona uyu mudzimai asi anga ari wekumbare. Tino hatisao takatotumira vamwe, tikatumirira zvakare kutimu dzinyoka kuti tinyatsoongorora kuti ichokwadi here kuti pangadaro paine typhoid. Pari zvino hatisati takonfirma typhoid, asi zvekare vanhu vemuno muHarare kunyanya vaakuziva kuti ukamubva kurwara unoenda pachipatara chiri padhuze newe kana kuti paprivate kana pakliniki kwavari kunopihwa maantibiotic. Saka patinozouya toita ongororo yedu yekutarisana mulaboratory tinogona kushaya utachiwana hwesalmonella type nekuti munhu akaita sei akatorapwa kani, asi iye anga ambotorwara nechirwerecho munenge maakuita munhu amboitwa pre-treated. Saka hamuzokwanisa kubata chirwere chacho nekuti munhu akambopewa maantibiotics.
Saka pane matanho ari kutorwawo here nekanzuru pamusoro pedambudziko irori?
Vana mukoti vedu havasi kuuya pabasa. Kana pasina ana mukoti pabasa, zvinoreva izvo kuti vanhu vari kusvikira pakliniki vanogona kusasokurudza kuonekwa vachitaura kuti tiri kubva mudumbu, tiri kubva musoro, temperature yangu nekuti hapana anamesi. Anogona kuenda kumba uzongonorwara akutozongoendawo kune imwe nzvimbo. Kwanzvimbo kwaanoenda havaunzi atoti mastatistics. Manese pakliniki vanosungwa nemutemo kuti kana paine munhu ane chakati ngavauye, anofanira kurekodwa. Saka indinoenda kuzvidziva tobva tatumira vanhu. Asi vanoenda mumaprivate ava vanhu vacho havasi kuunza information iyoyo. Vachivaenda tisekutanga tida kutotenda veHarare Residence Trust kuti vanotibatsira. Vakaita zvavaita zvisimataurira zviita, ndichati vanhu vadzokere zvekare vanoona kuti vaite imwe ongororo kuti chokwadi here. Hongu hatina kuona zvatakaona bati havasi kurwara here mucommunity imomo. Saka vanhu vanogona vangaenda kuprivate voshaya kuti vovaendesa kuzi nekuti vana mukoti vedu havasi kukwanisa kuuya kumabasa kubva masvondo maviri apfuura.
Mukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti Public Service Commission yanyorera tsamba kubazi rezvedzidzo pamwe chete nekuzvikoro richiti varairidzi vasiri kuenda kubasa vapomerwe mhosva. Mutungamiriri wesangano iri Dr. Takawafira Zhou vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo varairidzi vakapiwa mabonus, chichemo chavo hachisi chemabonus asi chemihoro.
Hapana zvizhinji zvati zvaitika except yekuti public service yanyora tsamba kuministry of education nekuzvikoro kuti varairidzi vari paincapacitation vanofanira kuti vachajwe nevakuru vemuzvikoro. Saka isu sevanhu vanotungamirira varairidzi vari incapacitated takamirira tsamba yacho kuti tione kuti inovachaja ichiti kudini, nekuti public service employer ndiyo inofanira kuona kuti varairidzi vatambira mari yakakwana inokwanisika kuti vaende kubasa kubva Monday kusvika Friday. But pari zvino mari yavanotambira haikwani.
Ivo varairidzi vakapiwawo here mabhonasi sezvakaitwa vamwe vanoshanda muhurumende?
Nhasi uno pasvika manheru ezuva ranhasi varairidzi vakawanda vanoratidza kuti mari yebhonasi inenge yareflecta mumabank accounts avo. Asi dambudziko riripo pakati pevarairidzi naemployer harisi rebonus. Kunyange bonus ikauya zvayo hazvipi kuti mari yavanotambira inge ichikwana, vanoramba vari incapacitated. Saka isu sesangano ravarairidzi taikurudzira hurumende kuti isakurumidza kumedza kusenga kuchada. Dai yaengeja vatungamiri vemaunions yaona kuti varairidzi vanokwanisa kuti vatambire mari inokwana. Kana pasina zvaitwa pamusoro pemari masalaries avarairidzi, tinourombo kuti zvikoro zvichakurumidza kuvhara, zvigovhura zvegore rinouya zvakavharwa. Nokuti even mazuva maviri anga achinda varairidzi kuzvikoro vari kuti havachakwanisi.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union Dr. Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald mune nyaya inoti kutongwa kwevayambo vegurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa kuchatanga musi wa2 zvita. MuChronicle bazi rinoona mamiriro ekunze reMet Office rinoyambira vanhu kuti kuchaita mvura zhinji, naizvozvo vanhu vagadzirire pamwe nokuchenjerera. MuDaily News hurumende inonzi iri kupamidzira mutengo wegwaro rekufamba naro kana kuti passport. Newsday rinoti kutongwa kwaAmai Priska Mpfumira kuchaitwa musi wa9 zvita, ukuwo kutongwa kwamuzvina bhizimisi Whitnell Chivayo kuchaitwa musi wa10 zvita. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadini ipapo pa Studio 7. inini chendiri kuona ZANPF vanhu vachitaura kuti isusu hatiri kukonaize chendai biti semutungamiriri wekuo paari pachigaro pacho ipapo. Vanhu vaya vane corruption vaya ndo asingadi kuvhunguyirwa nditendai biti uori hwaanahwo hwekuba mari dzehurumende. Saka ndo vakuise pressure kune vamwe vezanupiefu kuti ngatisiite strike yekuti tisamucherechedza kuti aite mutungamiri wedipartment raakapuwa, ngekuti vakaona kuti uri kufumura vese vano uori hwemari. Ikoko kumari ikoko ndo kune basa guru maningi, ndo kune uori hwakanyanyisa. Saka tendai biti ari kuite basa guru zvakanyanya. Kana ivo vasingamucherechedza hazvinei namunangagwa izvozvo izvi. Isusu ana tendai biti varipo pakugadzirise hori huri kuitika ngeanhu ezanupf ana sakunda iwavo. Saka vandivo vaakuise pressure kune amwe acho kuti vaabatsire kuti vashirudze uori hwaari kuita muhurumende.
Mamuka semukoma tanogawande kuri se kuamerica waangaida kungosimbisa nekukurudzira mutungamiri wabato remdc baba advocate president Nelson Chamisa naadvocate Tendai Biti naprofesor Welshman Ncube namama Makumalo namuhonorable Stole naonorable Deputy Molokeli sikuvasimbisa chikuti pamberi nehondo yerusunguko yamuri kurwa tarisi ndingova mamuri kuti ndimbagona kutosunungura kubva muuchapa hwatiri vanhu vezimbabwe. Isu tiri kuna South Africa tiri kushungurudzika, tiri kutenda kuti vabiti ndimi mugona kuzviita. Makazviita muhurumende mubatanidzwa mukatiunzira maus dollar, makazviita president Nelson Chamisa mukatiunzira mukatibatira mabhusta ekoni netilesei. Izvo zvakawanda laita yaritenga nemombe chechai, asi pamakauya president Nelson Chamisa makazviita muchibatsirwa nanabi icon Dr. Mugenza Tsvangirai mukagadzira nyika. So tichitarisiro mamuri dai mwara kushingisai musadzokera shure muri pamupata weJeriko. Thanks mukumata ndinogawanda ndikafara mukaverenga odhi yangu ndichisimbisa zvina vana vajobhusikala chiri vajobhusikala shingai takamira nemwa stand with you wirwa stand with you president Nelson Chamisa.
Manhu westudio 7 ndadzokazve ndine chikumbiro chehava kumwana wama akundiregera kaimwe maodhi yangu hamuchambaveverenge handina kumboinzwa ichiverengwa ndoga ndakatira studio 7 every day. Right, sure, imboyo waverengesa nyaya iti mukatarisa audio yangu ndikakuudza kuti ndoda kunamata mhuka dzirarame hadzo kuti hadzizi forest. Tarisai maviri aita mvura yavuya inechibvuramakwe inongouraya vanhu yasiyana nezvemhuka, kureva kuti mhuka dzakasara dzacho ndo dzichatorerama nemhaka yemvura yatonayai. Handidi maona atirambei chinamata kuna mwari vanoziva zvavanoita. Vana munangagwa ngavabve havazano ngaibve because haina zvainoita, haina kana chimwe chainoita, inouraya zvinhu zvakawanda. Tarisai kuzvo mumanero anoenda mvura, haziwo manero atinoziva izvi. Nyange achiti yako change of climate asi hai ndavambotarisa kuti pane zvimwe zvinhu zvezvipiti.
Zvakaoma vana vezimbabwe zvokwadi. Kwai nhamo inouya serugare takapurudzira tichiona kuti vamunangagwa avo vakatinunura izvo tsoni nyambabodo ataizvingira mugumbo rengwena. Zvakaoma asi ikaindi kupei mesezi wangu vana vezimbabwe zvani zvoni vana kukenani vaitamba vunhapa mejipita yakati yakwana nguva Jehovha vadati vanadzoke kumusha kwavo vakadzokera. Ichasvikawo nguva zvine ichakwana nguva vana vezimbabwe tikasvimuka tikati ZANPF yapera, shuva inopera, mwari wekudenga havanozviita nenguva yavo. Handinotenda hangu vana vezimbabwe kana mukaverengerwa iyi, ndinotenda ndiripanambo South Africa vanokanga nhamo pamberevere padhembiro ndo pandiri. Zvakaoma shuva ndatambura zvakaoma.
Makadii vateereri vose vestudio 7 nemi mose muri kumhiri kwemakungwa munotiunzira chirongwa chinotapira kudai zvinhuza kwenzeve. Inini ndine mashoko madiki zvangu anoda kuti nditaurewo sekuona nekunzwa kwandinoita sangana nekutaura nevamwe. Ini ndakaona chiratidzo chikuru munyika medu kuti Zimbabwe haikoshesi vanhu, ende vanhu havana simba. Saka ndikuona kwandakaita mabvisira vakaita mugabe president vedu vakanga vari pa ndizvo so food vanofanira kuti vabvise kuti vamunangagwa nekuti ndivo vakatotira dza simba rekuti ndivo vane simba rekuita kugadzira nyika yacho. Saka handioni kuti chero tikataura chero tikadii chero tikadii pane zvinofamba, asi takutongochemawo naivo masoja iwayo kutoti ndo vari kutonga ndo vari kuronga. Saka ivo ndo vakutotiregerera nekuti baba ivavo havasi kuona kushungurudzwa kuri kuita vanhu, vari kuona ivo kudonha kuri kuita bhurugwa ravo vachikwizviridza vachidya nemhuri yavo, kudonha kuri kuita mabhurugwa yavamwe vanhu havasi kuona kuti vanhu vari kuonda nenzara, vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kushaya zvekuita muzvipatara, vari kufa vavane nazvo havarapwimo. Saka tiri kuregererwa nemasoja nekuti vanhu vaedza vane pavanogona pesa, asi hapana anonzwa. Saka ndotoona kuti masoja inini ndo andori nenyaya yese kuti ndo ari kuregerera vanhu kuti vatambure. Saka ndo vangadai vachitomira pazvinhu zviri kuitika munyika medu izvozvizvi. Ndotenda hangu.
Ndidzo pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7. Ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Titumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare rezimosha reDR Congo ratongera mukuru wechimwe chikwata chinorwisana nehurumende kuti apedze upenyu hwake hwese ari mujeri muchire mukuwanikwa aine mhosva yokubata vanhukadzi chibharo. Frederick Masudi Alimus, uyo anozikanwawo nezita rekuti Koko Dikoko, wechikwata cheRai Mutomboki, anonzi akabata chibharo vanhukadzi vanopfuura zana kusanganisa mwana ane makore gumi. Makambani endege maviri Ethiopian Airlines neKenyan Airlines ari kuyambira South Sudan kuti icharega kuendesa ndege dzayo kuJuba International Airport nekuti mabhokisi enhumbi dzevanhu ari kubiwa zvakanyanyisa.
Love yako ino pepeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day unonisekeza, zuwa rangu unojegeza. Nyangwe ziga nirengeza, ndiwe wacha unipengeza. Wasa ndomba sane, mina nawe meleta nane. Opa tlashode, mina nawe sivele ngane. Benge benge, if I could only feel you, then on the kenge kenge. Moyo wangu unoita manditucha, pese ninondwa kukuda. I've been looking for you, you were so beautiful, love me. We've been amazing, love me. I want you to be my lovey, way, way, way. You were so beautiful, love me. We've been amazing, love me.
Chikomana chinonakidza zvikuru Titan penge penge. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mvura zhinji, mheni nemhepo zvinonzi zvauraya vana vechikoro vashanu munyika kusvika pari zvino. Chirwere chemanyoka etyphoid chinofungidzirwa kuve chabata dzimwe nzvimbo muguta reHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba.